Mapurisa anga akapakatira zvombo. Anonzi akapfura vanhu vatatu mushure mekunetsana kwakaita nevemakombi. Avo vanonzi vaita kurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mumwe wakaona izvo zvichiitika vapolite Murinda. Vanoti nyaya yakatangira paflyover yokubuda mudhorobha mumugwagwa unoenda kuchitungwiza. Vamurinda vanoti kurwisana pakati peveruzhinji kwakatanga mushure mekunge mapurisa aridza pfuti mudenga zvisina kufadza veruzhinji vakanga vasinei nezvemakombi aitakura vanhu aya.
Oona mota ichiburitsa vanhu pasiri flyover. Saa hanzi ndopo watanga kusurwa vanhu vese mai. Ngwashiburuka mukombi. Vamwe ndopo watanga kuramba kuti aiwa hatinoiii. Ndopo vazorohwa vanhu nepfuti vanhu. Vati vangatorohwa futi parobhoti kavo. Yapedzera vatoenda nomutora mai manje. Angatofukidzwa nemakaribhoti. Ava ingadore murume ngaifamba nemukadzi wake.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaBrian Kombiro vakati mapurisa akazokanda hutsi hunokachidza mushure mekunge veruzhinji vatanga kurova mapurisa nekupwanya kamba yeHarare Central pamwe nekupisa motokari dzemapurisa. Zvichakadai, zvinonzi mutungamiriri wesangano rinomirira vafambi vanoshandisa motokari dzinotakura veruzhinji rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliati pamwe nemutori wenhau wekambani ye263 chat vamunashe Chokodza vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa aya pachiitiko ichi. VaGoliati vanoti vakanga vatizira pamapurisa apo vakazorohwa zvitevera mirizhonga yakaitika iyi.
Kupfurwa kwaitwa vanhu vapfurwa pa flyover ipapa. Zetarapi handikunye pazetarapi traffic branch ranga chikontrora motikari zvakanaka apa pane congestion. Vamwe vazongobva mumwe motikari mapurisa anga nefuti ndova vapfura vanhu vanga varipo bva vakutiza. Saka isi tazenge taakutiza matomba akungonaya vanhu vatsamwa nezvaitika izvozvizvi. Taakutiza chitasha kuti tenda kutavharirwa vanhu vachiuya vachiti vangoona mupurisa akamira vachitema hatisikuda kuvaona. Vangoti hatisi kuda kuvaona vachitevera mapurisa nekuziva vatsamwa nekuurayiwa kwaitwa vanhu vanga vasina zvombo ende vanombobvira vavarwisa vanhu ivavo. Saka zvadaro tatizira mukamba chitaudza kuti uko vanhu vava kutotema mota dzenyu vava kutonhengerina vanhu vari kutema chero chavaona mapurisa ari kurohwa. Isusu nemumwe journalist wechati 623 kangana zita rake mufanire tatizira imomo iye arohwawo futi nevanhu vavasingazivi. Tapinda takagara more than 3 hours imomo tirimo patazonzichi kunze kune kwava kufambika taakubuda amene anenge officer commanding wacho ari pajutu pati kwanzi kwakli munokwanisa kuchienda tikati no tikazobuda hamuzotikandira matiegasi here tikanzi hamukandirwa kwakubuda kobva tavamwe wangu achibva nekuna Robson Manyika Riot taona takuchedza vanzi rova FTV tikati imogotirova sei tiri kubva munhengi umo mukamba mu ingwani tanzi tiende makutirova sei takuchedza ranzi varo anzi vava vamhanyi isi apa tatisaone nehutsi takadhakwa nehutsi bhuzi kutsi wapinda futi mukati tibva tarohwa ndova ndadonha pasi ndadonhera pasi anzizoti imwe foni yangu yaenda kupi. Ndamuka ndiva namhanya satondirwarwoyatozimba.
Zvichakadai, umwe anozivana neumwe wavanonzi vakapfurwa pachiitiko ichi varangariraistole vanoti vakarwadziwa zvikuru kunzwa kuti munhu uyu ashayika nenzira iyi.
Kushaya kwamasvingo kwatirwadza semunhu wandatombotaura naye makuseni achinditi ndichada kuzombobuda saka manherani ndatozonzwa kuti wamasvingo pawaburuka kombi vaufamba kuya mutaunu paflyover pane kombi yarambidzwa kuburutsa vanhu rine mapurisa saka paita noise mupurisa akaridza pfuti yabva yaenda kuna vamasvingo vabva vatopfurwa vakafira ipapo. Saka zvandirwadza semunhu wandatomboona makuseni anga ari munhu asina munhu anotaura naye zviya zvisitomborewe nainaye amenoti munozvionawo sei zvinozofambawo sei kana vanhu vakuru vatinoti ndo vakuru kwatiri vanozotirayirawo vachinzi havasipo vachienda nenzira dzakadai.
Hatinokwanisa kutaura nemutauri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi uye kuti vatipe mazita evanhu vanonzi vakafa muchiitiko ichi. Asi gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vakazozivisa nezuro kuti vainge vamisa nyaya yekuti makombi asapinde muguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.